Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kurudzira gurukota rezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube kuti vasamanikidze Reserve Bank of Zimbabwe kudhinda mari sezvo zviri pachena kuti mari iri mubhajeti ravo regore rinouya haikwane. Mapazi ehurumende ari kuudza dare reparamende kuti mari yavakapiwa navaNcube ishoma. Vaimbova gurukota rezveupfumi vari mumwe mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vatendai biti vanoti bhajeti rakatorwa navaNcube igudzi ramukanwa.
Kungotaura chete because haana mari yacho, kungotaura chete. Bhajeti ya 2021 yakafandwa only to the extent of 30%, 70% haina kufandwa.
Vabiti vanoenderera mberi vachiti
iyo bhajeti yacho yange iri 420 billion which is $4.2 billion US dollars ukashandisa rate re 1:100. Ngatiregei kunyeperana nekupedzerana nguva tichida kutaura nezve Zimbabwean dollar risiko ende ritiri kushandiswa munhu wese ari kushandisa US dollar. So anga achifanira kuti adzokere aise budget rake muUS dollar, adaro ochipa mushandi ochipa civil servant US dollars nokuti vanhu ari kutambura. Chechipiri iye ari kuti economy ichapfuura ne 7.5% but gore rino chai tiri minus 12%.
Uyezve taxa vanhu informal sector presumptive tax yakwira. It's an anti-people budget.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaKalisto Jokonya avakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries vanoti havo budget iri rakanaka chose.
Chikuru chavakaita ndezvokuti izvo vanhu veZimbabwe vazvionere kuti vanofanirwa kuzvimirira voga. Saka vakativo tinoda kukurudzira inonziyo value addition kureva kuti zvicherwa zvemuno zvinenge zvakugadzirwa muno, zvatinorima zvinenge zvakuprocesswa muno. Zvinoita kuti mabasa avo awande avepo, uyezve zvinoita kuti mari yakawanda ivuye munyika.
Pachipawo pfungwa dzavo, mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS, Dr. Israel Murefu, vanoti budget rakanaka haro asi
riri yatingati very ambitious. Kuona kwedu zvinangwa zvacho zvinhu zvakanaka, asi tiri kuona kuti zvinangwa zvacho zvakanyanya kuwandisa zvekuti dzimwe nguva munogona kuzolosa focus. Zvimwe zvacho zviri very noble, dai tikakwanisa kusvika 7.4% GDP growth iri kutaurwa iyoyo, ndinofunga kuti nyika yedu inoenda mberi. Asi tine zvimwe zviri kutidzora mumashure zvakafanana nenyaya yeCOVID-19, tichine zvimwewo zvakafanana neinfrastructure yedu yakatidzikirei zvinoda a lot of funding.
VaMurefu vativo
tiri kuonawo zvakare kuti pane budget deficit. Chiye chakakosha kuti deficit iyi tinoita fund isinei, tinoivhara nechii deficit iyoyi. Tikaivhara tichitsvaga mari kumisika yemari zvinofamba, asi tikaivhara mari tichitsvaga mari kubva kuReserve Bank zvinhu zveda hazvifambi.
Munyori mukuru wezctu vaJafet Moyo vati vanotenda vaona saThomas nekuti
haina mutsauko nemabhajeti emakore akapfuura. Kungotora namba kukanda apo neapo, tichaona kuti patinotanga gore tichiendera pamberi. Mame maministries anenge akapiwa toti veHealth, tichaona kuti vanenge vachichema kuti havana kumbobvira vapiwa mari idzodzo.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari nhengo yeZANUPF vaGilbert Mponda vanoti budget iri rakanaka chose.
Zvinhu zvinotendwa zvaitwa muTuli, saka it's a starting step. Tozotarisawo zvimwe zvaitwa zvekuti mota dzine more than 10 years hadzichabvumidzi kupinda muZimbabwe kubvira musi wa1 January. Izvi zvakakosha pakuti zvinodzora mari yanga ichibudiswa kunze vanhu vachitenga mota dzinozotanga kunetsa futi dzapinda, nekuti zvinoikaridzwa kuti tiitewo local assembly yemota industry.
VaNcube vakaparura bhajeti ravo remari inosvika mabhiriyoni 421 kana kuti 421 billion yemunyika. Asi mapazi ehurumende ainge anti ari kuda mari inodarika 1 trillion. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.